Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyuratiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 4, 2021. Makateerera kuri Studio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndichipenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kugara kunze kwenyika kutanga kuchitochinja nekuti tinofanange tiri muno muZimbabwe sekunge kuoma kwazvakaita kudai so ndikutoona kuti tinofanange titori kuno ende ndo magarira achanga tichaita tichiona kufamba kwenzira yekuti matorata pfumbo marinyowani reforasi riri kutoita kuti tinge tiri muno saka hatisina chimwe chatichaita kumumbiri kwemakungwa kuzikwe kuti ndakutouya ndotogara muno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mhiri kwemakungwa chinoparura bato idzva rezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Ava vese hapana memba kana nhengo yeMDC Alliance. Munozviziva vanozvana nyandoro vana chiroto vanga vari pati kare kare vakatsimba nenyaya yehori.
MDC Alliance inoti nhengo dzajoina ZANPF nhasi vanhu vakadzingwa mubato kare nepamusana pehuori.
Ndinonzi Tariro Kandemiri, ndaambasada Nakila Cross Athletes kuno kuUnited States America.
Studio 7 inoita hurukuro namuzvare Tariro Audrey Kandemiri avo vakaitwa Nakila Cross Brand Ambassador. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato idzva rezvematongerwo enyika rakaparurwa svondo rino muHarare richitungamirwa nemudzimai uyo anoti shuviro yake ndeyekugadzirisa zvinhu munyika kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisatize munyika mazvo zvichinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Muzvare Manyara Irene Muyenziwa ndivo vari kutungamira bato idzva reFreedom of Rights Under Sovereignty kana kuti FORUS. Muzvare Muyenziwa avo vanogara kuBritain vanoti vakafunga kupinda mune zvematongerwo enyika mushure mekuona kuti Zimbabwe yava kuda vanhu vane mazana anobatsira mukusimudzira nyika kuitira kuti ifambire mberi. Muzvare Muyenziwa vanoti shuviro yavo ndiye kuva mudzimai wekutanga kutungamira nyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Muzvare Muyenziwa avo vane sangano rinobatsira vanoshupika rinonzi Manyara Irene Muyenziwa Foundation vanoti vachashanda nevanhu vane gwara rakafanana neravo uye bato ravo rinotambira munhu kuve nhengo mushure mekunge aongororwa kuti ane nhoroondo yakanaka here muupenyu hwake uye kuti anokodzera here kuve nhengo yeForus. Vanotiwo vakatora danho iri senzira yekuchenesa nyaya dzezvematongerwo enyika idzo dzinoonekwa neveruzhinji sedzizere tsvina neuori. Tabata Muzvare Muyenziwa kuti tinzwe zvizere pamusoro pekupinda kwavaita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takaita kuti ndiume bato idzva iri ndezvekuti nyika yedu yeZimbabwe mamiriro ayo tichitarisa chiumbo cheZimbabwe kubvira kwekutanga asingi tichitora nyika yedu asingi takatora nyika iri pane zvinenge zvazvakatinakei nekuteera kwemakore takaona kuti zvinhu zvakatanga kudzika upenyu hwedu hwataigara hwakatanga kudzika endi zvakaita kuti vamwe vakaita sesu kudai tisiye nyika yedu tigobuda tigoenda mhiri kwemakungwa tichinotsvaga upenyu hunenge huri nani kana kuti udzidzo unenge uri nani. Saka tatisiri vanhu taifunga kuti tingange tichisiya Zimbabwe. Ini ndichikura ndakumbofunga kuti ndingasiya Zimbabwe ndigoenda kunogara kune imwe nyika kwemakore akadai. Saka nekuzoona kuti upenyu hwatochinja zvamuchose, tinga handisi ndega asingi gurumwa njira rakasiya Zimbabwe rikobuda rikuenda mativi mana ese enyika.
Imi muri munhu anogara kunze kwenyika, muchafambisa sei bato renyu?
Kugara kunze kwenyika kuchange kuchitochinja nekuti ndinofanira kunge ndiri muno muZimbabwe. Sekunge kuoma kwazvakaita kudai so ndikutoona kuti ndinofanira kunge nditori kuno endi ndo magarira achanga ndichaita ndichiona kufamba kwenzira yacho yekuti bato ratapfuma rinyowani reforasi ririkutoita kuti ndinge ndiri muno. Saka handisina chimwe chandichaita kumumhiri kwemakungwa kunze kwekuti ndakutouya ndotogara muno ndigotoona kuti zvese zviri kufamba nemubato chaiwo. Asi ndichitarisa futi ndine mabhizimisi nemafambiro awo ekuti ari mhiri kwemakungwa. Of course ndichaita imwe nguva yekuti ndinge ndichaenda mhiri kwemakungwa ndichitotarisa kutiwo mabhizinesi anenge akamira sei. At the same time ndichiona kuti bato reforasi rinenge richifamba sei muno. But ndingangoti kutarisa kwenguva ndinenge ndaabhezi muno muZimbabwe.
Kune vamwe vanokuti izvo kuumba mapato akawanda kunoita kuti izvo bato riripo rezanupiefu rirambe richitonga. Ko imi sei musiri kuda kubatana nemamwe mapato moita chirwe ramwe?
I don't think kuti I'd rule that one out nekuti I think mamwe interviews andaita nemamwe ma media ndanga chitotaura kuti zvinhu zvekuti I can't rule that out zvikaiswa pa table kuti ndo zvinange zvichaita. Asi tichitarisa kuti vision yedu yatinayo kwese kwatakatarisa kuti ndo kwatichaenda tinenge tiri vamwe tikangonzwisisana ipapo kuti mapolisi zedu nhoroondo dzedu dziri kuwirirana hazvina chakaipa chekuti vanhu mubatani muri vamwe pane kuti muti apo uyu ari papo uyu nepapo uyu ari papo because hazvichareva chinhu zvikange zvakamira zvakadaro. Asi kubatana ndo kunge kungatonzwisisika but ini am open for that idea whether vamwe varipo vari kufungawo nedzimwe nzira handingazivi.
Kune kuchema kukuru kwatinonzwa kunoitwa nemadzimai achiti zvaapiwi mukana yakaenzana nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika. Imi semudzimai ari kutungamira basa renyu iri rakaoma zvakadii?
Ndichiritarisa basa iri harina kuoma, riri kuita kunge rakaoma but harina kuoma nekuti iyoyo challenge iyo yatoiswa iyoyi ndo iri kundipa ndingati simba rimwe pamusoro rekuti ndinge ndichifaitira kuti vanhu vechikadzi vange vari vave nezive nezvematongerwo enyika. Sezvamunoziva vanhu vechikadzi tinomhanyamhanya mumabato akasiyana-siyana. We are capable of doing that. Saka vakatisiya kunge tiri panze kudai so zvinhu zvichioma zvese zvina kuiswa munhu wechikadzi mukati notongoona kuti hazvina bhalansi pamafungirwo azvo nekunge athingi nature yedu inongoita kuti zvese zvinge zvichitariswa nekuti murume ano neimwe nzira mukadzi agotarisa neimwe nzira. Asi mukazviunza pamwe chete izvizvizvi vanhu vese vaviri ava vakasiyana vatarisa unoona kuti tinobuda neubato hwakanaka hwekuti unosumudzira nyika. Saka ndiripo pakuti ndinokufaitira vanhu vese vechikadzi.
Mutungamiri webato idzva Freedom of Rights Under Sovereignty kana kuti Forus Muzvare Manyara Irene Muyenziwa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri wezanupiefu Emerson Munangagwa vatambira nhasi kumuzinda webato ravo muHarare. Nhengo nomwe dzati dzasiya bato reMDC zvichinojoina zanupiefu. Vachitambira nhengo itsva idzi vamunangagwa vati bato ravo nderevanhu vemuZimbabwe uye haritsigirwe kana kufurirwa nevekunze. Vamunangagwa vaudzawo vakuru vebato muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana kuti vaone kuti nhengo itsva idzi dzapinzwa mumastructure ebato ravo nenzira iri nyore. Nhengo dzatambirwa muZanupiefu dzinosanganisira vakambova meya vemarondera vaFarai Nyandoro, vakambove miriri muparamende weMDCT kuZengeza West vaSilas Chidhakwa, vakambove mutevedzeri wameya weHarare vaEmmanuel Chiroto, vaSolomon Machingura, vaCarlos Mudzongo navaCharles Masimike. Studio 7 haina kukwanisa kubata varume vatambirwa muZanupiefu ava kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo avo vati varume vajoina ZANPF ava vanhu vakadzingwa mubato kare nepamusana peuhori nokudaro havasisiri nhengo dzeMDC Alliance.
Ava vese hapana memba kana nhengo yeMDC Alliance. Munozviziva vanonzwa nanyandoro vana Chiroto vanga vari kuparty kare kare vakadzingwa nenyaya yehuori. Munoziva vanga vari kumarondera uko vanyandoro navachiroto vari kuHarare vakadzingwa navatsvangirai nenyaya yehuori. Saka vakasobuda kare havasinei neMDC Alliance. Vanhu vanga vakutoshanda vari makumapati hatitozivi kuti ndeapi. Vachidhakwa vakasobuda kare kubva pavakarusa kuita MP kuzengeza West kuchipinda vajobhuwi wasikala vice chairperson vemusangano. Vanhu vakasosiya bato kudhara. Saka tikutoshamisikawo kuti ko zviri kubva nepi kurunzi nhengo dzeMDC Alliance zviri kubva nepi. Tobva taona kuti ndokunonzi kupererwa kushaya zvokutaura kushaya zvokuita kuvarume nevakadzi vakuru.
Ko sei idzo nhengo idzi dziri kuti idzo vanhu veMDCA?
Aiwa hapana asikadi chakanaka, ndokune uchizve, ndokune yese. Hapana asikado kuti ndiri kubva kuna President Chamisa ka nokuti vachamisa ndovadova nenyika yese. Saka vada kutaura vakazitarire hombe rinotaurikawo pane vamwe varume. Zita rinozikanwa pasi rese, zita rinodikanwa nemunhu wese munyika yeZimbabwe. Ndosaka vachitodaro, ndosaka ZANU-PF ichiona ichimiramira kwazvo ichiita mafake defections airi kuitawo mafake defections okunyebera vanhu vachiti vabva kuMDC Alliance. MDC Alliance aiwa yakasungana, tine sungano nevanhu. Maleaders edu vatungamiriri veMDC Alliance vese vane sungano nevanhu. Takatarisa kuimplementa the new zvitsva, ngavatarisire zvitsva zviri kuuya. Zvitsva zvatiri kugadzira, zvitsva zvevana veZimbabwe.
Imi muri kutaura kuti ZANU-PF iri kunyepera kuti vanhu vabva kuMDC Alliance. Ko kana vanhu ivava vaudza kuti ZANU-PF kuti izvo isu tiri kubva kuMDC Alliance tiri kuda kuzojoina ZANU-PF, ZANU-PF ingaitawo sei papapa?
Zvakangofanana. Chinhu hani ivo vadefector vacho neZANU-PF vari musame WhatsApp group. Zvaese zvavanofunga nezvekuparadza nezvekuda kuti vachaa MDC Alliance yaparara, President Nelson Chamisa yaparara, nekuti chavanotya defeat iri kuuya, victory ya President Nelson Chamisa iri kuuya panext election, nekuti vaona kuti vana veZimbabwe vese vasimbuka. Saka vakubata pese pese kuda kuedza kuti vati MDC Alliance yaparara, chakati chakati chaitika. Ndosaka muchiona vachidai vachiungana vese vanhu vari kudaro, vanhu malosers, vanhu vari kuziva kuti aiwa patiri kuenda papatoipa, patiri kuenda pachatsva ya ZANU-PF against vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vabatana pamwe chete nenyaya yeconvergence yakaita kuna President Chamisa kuti aiwa vana veZimbabwe tese ngatibatana totarisa toita muono umwe chete, toita one enemy. Aiwa tizvisunungure sevana veZimbabwe. Ndosaka muchiona vachingobatana batana vachidaro isemu WhatsApp group.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Vakilford Hlatiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri negumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nevanomwe, kana kuti 4,457, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe chete, 125,331. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezuru mazana matanhatu nemakumi masere nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevanomwe, 2,681,957. Uye vanhu vabayiwa nhomba yepiri vainge vava miriyoni imwe chete nezuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevasere, 1,689,638. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yakatenga nhomba mamiriyoni gumi nematatu uye ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasuka nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki akawanikwa iye achipiwa ruremekedzo rekuve brand ambassador yeNike pasi pemutambo waanotamba weLacrosse. Anova zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvakafamba sei.
Makadii henyu, ndinonzi Chariro Khandemiri, ndaa ambassador Nike Lacrosse Athletes kuno ku United States America.
Mungatitsananguro here muzvare Khandemiri kuti zvakafamba sei kuti muwane ruremekedzo irworo?
Ini ndine following pa social media over 30,000 people vano follow pa social media vanopa inspiration vanotara navo nezvemutambo weLacrosse and Nike akaona kuti ndine community ndine vanhu vakawanda vanoteerera zvandozvane zvemutambo weLacrosse. Saka akati gachishande nemusikana uyu agadzira community yake tisare naye kuti aratidze maproducts edu, aratidze maevents edu, aratidze zvakawanda zvatinoita kuti tiite exposure yemapiwa senaiti pamaplatform ake.
Munenge muchiitei pabasa iri ramapiwa?
Pabasa iri ndenge ndichiratidza maproducts enaiti emutambo weLacrosse. For example, muti weLacrosse vatinoshandisa kutamba nawo main equipment yekutamba nawo kuLacrosse. Kana vane muti munyowani indoposa mapicture nemareview nemavhidhio kuviradzwa vashambi veLacrosse around the world kuti munoshandisa sei muti uyu. Kana vane bhutsu nyowani dzeLacrosse noradza bhutsu idzodzo. Saka kunyatsoshandisa platform yange vanhu over 30,000 to expose my products and Nike Lacrosse to community yeLacrosse.
Wakatanga kutamba rini mutambo uyu weLacrosse uyezve uri kukwanisa here kukwezva vamwe kuti vawanikwe vachitambawo mutambo uyu?
Ndakatanga kutamba lacrosse ndine 14 years old kusecondary school ezvinezvi ndane almost 25 years old bhedhi rangu kuya September 28. Zvandakaona kuti neplatform yangu lacrosse mutambo usitaunda vatema vakawanda vanotamba. Saka semukadzi mutema, semusikana mutema, ndiri kuona kuti exposure yandiri kupuwa kumutambo uyu ndiri kuinvaita vamwe vanhu vatema kuti vave vatambe kuti vawanewo success kuti vanyatsonakirwe nemutambo weLacrosse.
Mutambo weLacrosse uyu unotambwa here kuZimbabwe kana kuAfrica? Uyezve vanenge vachida kuziva nezvavo vanoita sei?
Iko zvino mutambo weLacrosse uri kutambwa kuSouth Africa, Kenya, Uganda nedzimwe nzvimbo kuAfrica, asi hatisanyanyatsonzwawo kuti kuZimbabwe pane team here. Lacrosse, saka one of my goals ange this coming year gore rikuya rino ichonchukitu especially ndoda kuenda kuZimbabwe ne equipment ne tsvimbo ne zvinhu zvokwanisa kuti tichange program eLacrosse nekuti ndaona impact yemutambo muupenyu hwangu.
Tinoona kuti vabereki vakawanda vanoti nyaya yekuita zvemitambo haina raramo. Iwo ungataure chii sekurudziro kune vamwe vabereki vane vana vavo vanofarira mitambo yakasiyana siyana?
Kwari ndinoti itaro zvakasiyana vabereki vangu. Vabereki vangu vakaona kuti ndinofarira zvemakompyuta zvinofarira kuti LaCrosse vakatitari chinhu chavawana chaunofarira. Do your best paunotamba, do your best paunotaura nevamwe, itawo munhu kwaye, be a good teammate, take advantage of opportunity pamberi pako. Zvandiri kuona that pane maopportunity akawanda ekuwana success and it's not just kuti muclassroom munhu anogona obva awana scholarship woenda unogona kuwana scholarship nemutambo. Maopportunity andawana ine Nike kuti uonewo nzvimbo dzakawanda neLacrosse. Ndakabva kuPortugal nekuSpain about 1 month ago. Saka LaCrosse has opened my doors akawanda kwandiri all through the sport and I think kuti it's important kuti vana vamo vawane maopportunity akadaro kuti vawanewo exposure through my sports avo.
Zvine mari here zvekuti muve brand ambassador yeLacrosse?
Zvine mari, zvine mari. Ndakaita raki sikereti yekuti ndawana maopportunity especially this year. For example, ndine show neESPN which is the largest network yemasports around the world. Saka ESPN and Nike seen potential and they've seen platform yangu. And you know, even though Pane Mari, of course, I think the best thing Shana wana nini is that Jane platform nan opportunity of time never more workers batema never matema. Kwada doti to kwanta kuana success mitambo the hawanda, even if see my minority mutambo e to kwanta kuano my opportunity ma akawan.
Vaninka vachida ku follow up on social media, vanu kuana pap.
Vadonji follow up no wanna pa at official last girl pa Twitter, Instagram, and Facebook. That is at OSSICILLAGIRL.
Aye wangu wayedu ndiyo ya itashanje. Tuna kutenda Tariro Kandemiri, mutambi wa mutambo we La Crosse. Uyo akawani kwa shakari achipi wa remekezo urgo kuita brand ambassador we Nike.
My job, thank you for having me.
Ini ndini Marvelous Mpanganya huye, Dirimu Washington.
Tiko zinoto chipinda mchirongwa, chinota risa zakadzama, zatino sangana nazo muupenyu wedu, our lives.
Kirene mufaro mchirongwa chedu upenyu wedu umwe tino darisa ratino sangana nazvo muupenyu anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata Chief Executive Officer Sangano re National AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kushanda sei munguva ino yekuomerwa nedenda re-COVID-19. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Madzima.
Maita henyu nekuda kuzira kuti sangano rinokoordinata yasingati multi sectoral response kuchirwere cheHIV and AIDS muZimbabwe. Chii chaitika urongwa hweHIV kubva patanga pandemic yeCOVID-19. Chekutanga maclients edu vanonotora maservices ingave mushonga kana matest anoitwa muzvipatara vakatanga kunetseka kufamba nekuti security yanga isingavabvunze kufamba kana dai vanga vasina matsamba anoratidza kuti maessential service aidiwa zvupa malockdown ipapo. Iyo yakaita dambudziko rakanyanya rekukwanisa kuenda kuzvipatara. Chimwe chakazoitika ndechekuti ku southern part of the country kunana Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo kwaive nevanhu zvakare vaishandisa vana malaita mataxi anoenda kusouth Africa kuti vaone mishonga yavo. Saka pakavharwa mabhodha takaita dambudziko revanhu ivavo kuti vange vachiwana mishonga. Tanoenda wezikanzoni boma chamzuka takatanga kusangana navo ivavo. Mamwe acho atakatanga kusangana navo ndeemadhirivhari mishonga yemaarv maregensi nemaequipment zvatinoshandisa muchirongwa cheHIV zvinobva kunze kwenyika.
Saka matimakwanisa here kugadzirisa matambudziko iwaya amataura yaya.
Isu seNational Health Council tichishanda neMinistry of Health and Child Care tichishanda zvakare nehurumende neNational Task Force takakwanisa kugadzirisa zvimwe zvematambudziko asangasangana nawo iwaya. Chekutanga varwere kana vaenda kuzvipatara takataura nevesecurity sector mapurisa nemauto kuti pamaroadblock ngavange vachikwanisa kunge vachinzwisisa varwere vanenge vachienda kuzvipatara kana vakwanisa kunge vaburitsa umbu kuti varikuenda kuzvipatara. Chimwe chatakakutaura ndechekuti vaenda kuzvipatara ikoko vana mukoti nechiremba takakurudzira kuti vange vachipa maclients edu aya mishonga isiripazve 1 month kana mwedzi mumwe chete kana miviri. Takatoti vachivapa mastoks anokwanisa kupedza kana mwedzi mitatu kana vachikwanisa kuita zvacho chine yakawanda kana mwedzi mitatu kuti vasinyarasirika kunyanyofambafamba zvinoita kuti vange vachizoexposwa futi kudenda reCOVID-19. Chimwe chatakaita ndechekunge tichibatsira iyo ministry kunge ichiwana maprotective equipment. Takasapota maprovinsi ese tikasapota zvakare maprisons saka takakwanisa kushanda nemaprisons. National AIDS Council iri kuita sezvainogona kunge ichibatsira Ministry of Health and Child Care ichibatsira hurumende ichibatsira nyika.
Ko, panyaya dzekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19 idanho ripi ramuri kutorawo seNational AIDS Council?
Patangawo mavaccine apa yeCOVID-19 tiri kukurudzira zvakare kunyanya iwe maclients edu vari HIV positive vari stable vari kutora mishonga avo vasina chiri kunetsa tiri kukurudzira kuti vasateerere zvinotaurwa kunzi vaccine rakaipa. tinokupa information tunoita pama broadcast pama radio pama TV pama social media kuti vazive kuti vaccine rakakosha kuvari kuti rinovabatsira kuti vasaite severe disease yeCovid. Saka tinangoti nyango zvazvo maordinary program yedu akaita kanekera kudzokera kumashure nekuda kwekuti vanhu vachakwanisa kuungana mumacommunity kufunga kuti tofighta the draw epidemic yeCovid-19 neHIV and AIDS. Hatifanirwi kukanganwa kuti HIV and AIDS ichiriko. Saka tinangoti vanhu veZimbabwe varemba vachiziva izvozvo kuti HIV and AIDS ichiriko ende kuda kudzivirirwa.
Shoko ramungasiyira vateereri Dr. Madzima.
Rangasirema Zimbabwe zinotevera sendere kuti COVID-19 iko iriyo ngati sanyanyo wana information kuri kuma official media. The vaccination inzira ichai kuti tikwanise kudzokera kupenyu hwatakanga tinawo nyangwe zvazvo kungadaro wachinja. Saka tikateerera maconspiracy theory akawanda tikarega kufatinidzwa. Saka ndokukudzira kuti vanhu vateerere mameseji anobva kuofficial media. Timbomira zvesensational news zvinobva kumaunofficial media.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Madzima kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Zvakanaka muswere, zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Chikwata chenhabvu yevanhukadzi chiri kumirira Zimbabwe cheBlack Rhinos Queens chabuda mumakundano eCAF Champions League ayo ari kuitwa kwekutanga gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi charohwa 3-0 neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa mufinal yeCOSAFA Cup qualifier ndokurasikirwa netikiti rekuenda kumafinal eCAF Champions League ayo achaitirwa kuEgypt. Sundowns ndiyo ichanomirira gungano reCOSAFA kumafinal aya, asi Rhinos Queens iri kudzoka kumba kubva kuSouth Africa yashamisa veruzhinji vanotevera nhabvu yevanhukadzi muAfrica. Kunyange yazvo yarohwa neSundowns, Rhinos Queens yakarohwa Green Buffaloes yekuZambia, Tura Queens yekuNamibia neDouble Action yekuBotswana munzira yekusvika mufinari umu. Mumitambo iyi Rhinos Queens yakakanda zvibodzwa zvinomwe iyo isina kunwiswa kana chimwe chete, izvo muteveri wemutambo uyu vaWilliam Masaya vanoti zvinodadisa.
Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanokwanisa kuvanoziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume. Taifunga kuti masports ndevanhu vechirume chete, asi vakadzi vanoratidza kuti vanokwanisa kuzviita, vanodadisa.
Kutamba kweRhinos Queens uku kwauya panguva iyo maWarriors ari kutatarika zvinotyisa mushure mekuita mangange 0-0 pamusha neSouth Africa uyezve abva kunonyadzisa kuChan nekuKosafa. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge vatambi vechikwata ichi vakapedzisira kutamba mitambo munyika muna 2019 nemhaka yechirwere cheCOVID-19 pamwe nekushayikwa kwemari. Muteveri wechikwata chengezi Platinum Stars vatinofara nyanete vanoti zvaitwa nevasikana veRhinos Queens ava mukusimudzira zita renyika zvinofanira kutendwa.
Teji toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind, mari is not everything.
Aigove captain wechikwata chenyika Felicitas Muzongondi ari kuchema kuti vanasikana vanoda ruyamuro kuti vadarike pavasvika parizvino.
Zimbabwe, because there are so many challenges that no better. But more from what you are, we have achieved in our first one of the Batira.
Vanyanete vanoti vatambi veRhinos ava vanofarira kudzokorora matambiro aya apo vachashevedzwa kutambira chikwata chenyika chema Mighty Warriors. Vatambi veRhinos Rutendo Makore, Majori Nyaumwe na Talent Mandaza inhengo dzechikwata chenyika chema Mighty Warriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida utitumira tsamba mboja, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose, nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateviri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.